Both private neku urumende neku public sector. Dai vanhu vaedza nepose pavanogona kuti vatendewo vashandi nema USD.
Sei madaro vashamuyarira?
Nekuti ma RTGS ari kuramba achierodwa. Parizvino izvi ambo stabilizer zvavo bati mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizimisi havasi kurujusa maprices avo. Ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control and zviri kuita kuti nyangwe dai mushanda akatambira mari ingave yakawedzerwa zvakadii anonosangana aine nange mutange yemaprices atingati empengwa. So ndo zviri kuita kuti tisanyatso tarisana nekuwana pundutso sevashandi vari muprivate nevari kupublic sector.
Iyo mari yebonasi ichine chiremera chayo here chekare?
Right, tikange totaura mari dziri kuwanikwa dzemabhonasi nevashandi. Chiremerera chadzo chiri pakati nepakati, chiri mumuzeke muzeke. Nekuda kwekuti vamwe vashandi havasi kuiwana yese at one go. Yatingati kuipiwa kamwe chete 100% bonus yavo. Iri kupiwa in staggered phases. Saka, nekuda kwekuti vazhinji vachona havasi kuiwana zvekare iri muma USD zvikuru sei kuprivate sector. Iri kuuya iri kuma RTGS. Saka dzimwe nguva inozoyaya irodwa nemabankrupt charges. Zvinoita kuti iwanikwe isina simba rekuti iwanise mushandi zvaangave neshuwiro yazvo kumhuri yake nekwaariye semunhu anenge asevenza kwegore rese achida kuwana upundutso.
Ko kuvashandi vehurumende?
Kana vari vashandi vemuhurumende, takanzwa kuti minister vefinance vakam dispatcha kuti vapiwe ma 100% in USD, but mari iyoyo vari kuipiwa zvekare iri muma phases. Tikawanzwa zvekare kuti His Excellency President ED Mnangagwa vakavapa an extra allowance yekuwedzera pamabonus iwayo. Saka nokuda kwekuti haisi kungoya iri kamwe chete, zvinoita kuti isave nehudzamu hwainofanira kuti inge ichipa kumushandi agowanawo kupembedza rifa rake raapedza kwegore rese achiita. Asi zvakadaro tinongotenda kuti vagona kupiwa ngavapiwe, nekuti nyaya dzemabhonasi hadzisi dzekuti tingati isusu mungazoendesana kumatare edzimhosva kana kudii. Kana mapiwa motambira, asi kana wapa ibva wangopa uchiziva kuti wapa. Haigona kupa uchiita zvechinyebunyebu kuti nobvokupai ndozokupa apo. Zvinoita kuti chiremera chachona chechinangwa chekupa munhu bonus chekutenda kwacho chisazonyatsobuda maringe nezvatinenge takatarisira sevashandi.